Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera gunyana 14 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbo vevatungamiri venyika dzakasiyana siyana vanoungana muNational Sports Stadium muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbo vemutungamiri venyika Robert Mugabe.
Vachazoradzikwa National Hero Zeka panzvimbo pavari kuzoradzikwa pari kugadzirwa nehurumende. Vakatiudza kuti zvinotora mazuva 30 days kuti papere kunyatsogadzirwa.
Kuvigwa kwava Mugabe pamwe nekwavachavigirwa kuramba kusina kujekeswa izvo zvotemesa vakawanda musoro. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanosveveredzwa nevanhu vachiratidza kusafara nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri wedzimwe nyika vabatana nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa mukuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe avakashaya svondo rapera kuSingapore. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira utungamiri hwemuAfrica kuti rutevere mutsoka dzavaMugabe munyaya dzekuvandudzwa kweupfumi pamwe nekurwira kuti nyika dzose dzitorwe sedzakaenzana.
Let us boldly play our part in setting the wrongs of the world right. We must continue to challenge an unfair world, opposing injustice, racism, and all forms of oppression of man by man.
Ataura akamirira mhuri yemufi pachiitiko ichi, vaWalter Chidhakwa, vatsanangura vaMugabe semunhu airwira zvido zveveruzhinji, zvakafanana nekutungamirira chirongwa chekutorwa kwakaitwa mapurazi, vachiti vaMugabe vakaita izvi, kunyange hazvo vaiziva kuti vaizowana vanovatsoropodza. Vachidhakwa vatiwo vaMugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Budzi 2017 munhu akafa asiri kufara zvichitevera rwendo rwavakafamba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Towards the end of his life he was a sad man. Those as no ita kuti nyika yenyu irambe ichienderera mberi. But I die with you. But I die with you. And you die with you.
Vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe valiyo Mugabe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wavaMugabe uchaendeswa kwazvimba mangwana.
Rongwa uri kuitika ndiwo kuitika papano zvanhasi pane occasion iri kuitika pano yekunyatsoragidza ugamba hwaMugabe yaitwa nehurumende tichida kuvatenda mangwana tinoenda kwazvimba kuti vanhu vekwazvimba nevekumashonland west vaonekedzane nehama yavo because kana taenda kumusha takutaura zveukama.
Pasvika Studio 7 pamarinda eHeroes Acre, zvigaro zvanga zvichiiswa pamarinda aya uye matende anga achikakwa. Vamwe vevauya kubva kunze kwenyika kuzoonekana navaMugabe ndiva Kenneth Kaunda, avo vaimbove mutungamiriri weZambia, vaimbove mutungamiriri weNamibia vaSam Nujoma, vaimbova mutungamiriri weBotswana vaFestus Mogae, vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma, vaimbove mutungamiriri weGhana vaJerry Rawlings, mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta, mutungamiriri weZambia parizvino vaEdgar Lungu nevamwe. Vatungamiri vemapato vanopikisa muno kusanganisira vaNelson Chamisa vanga variko pachitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vasveveredzwa neveruzhinji nhasi pavanga voda kutaura kuNational Sports Stadium. VaRamaphosa vazokumbira ruregerero pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kunyika kwavo vachiti vane urombo nezvakaitika sezvo zvisingaenderane nezvinhu zvaidiwa navaMugabe pamwe nevamwe vevatungamiri vakaita savaNelson Mandela. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuNational Sports Stadium nhasi mushure mokusveveredzwa nevanhu, vaRamaphosa vati zvakaitika kunyika kwavo hazvina kunaka uye hazvisi zvinhu zvakarwirwa nevatungamiriri vakaita savaMugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
VaRamaphosa vari South Africa inyika isingavenge zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica vachiti nyika idzi dzakabatsira South Africa apo yaive panguva yakaoma.
Fellow Zimbabweans, fellow Africans, to say we are working very hard to encourage all our people in South Africa to embrace people from all African countries.
Veruzhinji vazofarira mashoko avaRamaphosa mushure mokunge vakumbira ruregerero nekuda kwemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanokudza zvikuru zvaitwa navaRamaphosa.
Havana kutanga vachifara asi vapedzisira vachifara. Vanhu vazviexpressa maonero avanoita. VaRamaphosa vakumbira ruregerero on behalf of South Africa. Zvino tazvikudza kupembera kwaita vanhu pavakumbirwa ruregerero zvaratidza izvo zvega kuti vari kuvagamuchira vanhu kuda vavaregerera nokuti maona vava kuvaomberera ivo vanga vachimboita mahongera.
VaRamaphosa mumwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanga vari kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta varumbidza vaMugabe nebasa guru ravakaita pakusungura Zimbabwe neAfrica. Vamwe vange vari paurongwa uhwu vanosanganisira vaimbo vemutungamiri weGhana vaJerry Rawlings, vaKenneth Kaunda vekuZambia, vaOlusegun Obasanjo vekuNigeria nevamwe. Mutumbi waMugabe unotarisirwa kuenda kumusha kwavo kwazvimba mangwana uye ndiwo gamba rezana nemakumi matatu nemashanu richaradzikwa paNational Heroes Acre, asi zuva richaitwa izvi harisati razivikanwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dziri kufara kuti mutumbi wavo uchauya kumusha kwavo kwazvimba mangwana. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakaungana pamusha pawamugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wavamugabe pauchasvika kwazvimba mangwana. Mumwe mugaro wekwazvimba vaLucas Mate vati zvakakosha kuti mutumbi wavamugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwazvimba.
Evhuri panobuda nzara ngabve kunze kana ngabve kupi auya pano pamusha pake. Saka tinotofara kuti ngara ngauye tipedze kumuona pano pamusha pake. Ndopatapedzeramuona ndopatomuzvira pano. Satinofara zvikuru ngara yedu achiya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaChristian Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa.
Baba munhu wese akafanoenda kumusha kwake ozobva kumusha kwake.
Mumwe mwana wechikoro Silvia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu, vaisapota zvakawanda mune masvingo kwenguva yavareba zvisingaiti nyangewo muzvikoro vakavadzidzawo zvikoro.
Ambuya Messi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanise kuenda kuHarare.
Ngaupfuura hawe ndiwashing kufara chaizvo timuonewo sesati kune pamamwe tiri zvirema.
Asi amai Mativenga Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa. Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakapanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa murinhu reMashonaland and West Inspector Ian Kowera vati tivabate mangwana vave neripoti zere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe hurongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Apa Chigoriwa.
Munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro rinonzi Mausoleum iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Vamangwana vati vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro iro rinonzi Mausoleum iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Vamangwana vati madzishe nemhuri yavamugabe vakatotara guva ravamugabe uye mutumbi wavamugabe uchazovigwa muguva iri kana rapera kugadzirwa.
Mutumbi ndewemhuri, handingakwanisi kuudza kuti mutumbi uri kupi. Mutumbi unenge une mhuri. Zviri kwavari kuti vanoda kuisa mumocha here kana wakapreserva inafu pachinofanira kuda kuchengetera. Handizivi, handina information iyoyo.
Vamangwana vati ijana remhuri kuchengeta mutumbi apo guva ramugabe rinenge richigadzirwa. Vamangwana vati hurumende ndiyo ichabhadhara zvese zvichaitwa pakugadzirisa guva ravamugabe. Nyanzvi munyaya dzekuchengeta zvitunha dzinoti zvinokosha madhora ekuAmerica 50 pazuva kana kudarika kuchengeta chitunha pazuva. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi mune zvematengero enyika uye vachitungamira sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekuda kuvaka guva remhando yepamusorosoro rekuti vamugabe varadzikwe kutambisa mari yenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokutanga ndechekuti tine urombo nokuti vamugabe vakashayika, asi nguva yakutorwa pakuchengeta munhu wafa toona sokuti yava kungonetsa uyezve yakuratidza watingati umbindindoga hwemaAfrican leaders. Nokuti hationi sokuti zvinhu zvakakosha zvekuti munhu ashayika toda kutsvaga kumuvakira zvakanaka. Ende munhu wakatombobviswa mugovernment vasina nekuhu, vanhu vakatomubvisa mugovernment vacho ndo vavakuda kupedza mari yakawanda vachida kuvaka guva rakanaka vachitevedzerawo zvakaitwa kuna mamwe maafrican countries namaafrican leaders pane kuti tichengete vapenyu ende uye Mugabe asiri iye akarwa hondo yechimurenga kune vamwe vakatokondobvita kupfuura paari zvino kaatauda kutanga kuti tiratidzire nezvivakwa mhuriwo dzevamwe mafamilies maheroes vachazotangawo kuda kudhimandawo zvakawanda zvakadaro topedzera mari kune vakafa asi tichikanganwa vapenyu hongu tinorecognize role yavakapleya semaliberation fighter but liberation yaidawo kuti vapenyu vagare mune zvakanaka saka tinoona sekuti kwava kuda kuwedzera gumi pazvana pazimbabwe uyezve nyika icharamba ichienda muurombo nemunhu wakakonzerazve urombo nemasafaring mamwe atiri kunopeisana nawo izvezvi
tichitarisawo pachivanhu zvinokodzera here izvo zvese zviri kuitwa izvo kuti munhu anozoita mazuva tomboteera iye ari kutaurwa makumi matatu aya asati aradzikwa nezvimwe zvakadaro
haa kana madzishesa iwo haana aimbotorawo nguva yakadaro chivanhu cheduwo chinokurumidza kuti tiradzike munhu wedu wadini washaika ende uyezve hachizopiwo kuti veruzhinji vapinde mudambudziko rokuti vawanikwa vachibudisa mari dzavo nokuti apa totoziva kuti mari ichabva kustay saka kana izvi zvechivanhu zvachona hamenewo kuda kana zviri zvekuse kwava Mugabewo
tiri kunzwa kuti vemhuri ndo vakakumbira kuti kuvakwe guva irori riri kutaurwa repamusoro iri rakasiyana nemamwe makuva ari panational heroes zvingave zvii nechekuita here kuti vada guva rakasiyana nemamwe iri kuratidza kuti vamugabe vanga vakasiyana nevamwe mukutungamira kwavakaita hondo yechimurenga vari pamusoro pevamwe kuti vasaenzaniswa nevamwe
izvozvo ndo zvatinorambirana nazvezvo vamugabe vanga vasiri pamusoro pevamwe zano yakafonwa nanastole nanatakawira vamugabe vakatesavo zvekuzoshedzwawo nanatakawira vawana vanhu vachidemonstrata muharare umu semunhu anga achitibvawo kughana kwakuna kwame nkuruma vachimboti vanzve umwe anotaura chirungu vamugabe vakatungamirira zano kubva 1977 kune vamwe vanga vaita varonga dare rechimurenga vana chitepo varipo pahiro zveka vatinofunga kuti vakakontributa zvinopfuura vamugabe kuna natongogara kuna natakawira zvino tikatendera kuti famili yo yatinokumbira utodero yatakawira ichauyawo yatongogara ichauyawo yenachitepo ichauyawo vakarwa hondo avo vanga vasingarwiri kuti ivo tizongovaona nokupedzera mari pavari asi vaida kuti ramangwana vazukuru vavo vazoraramawo munyika yakanaka zvino nekutambura kuri kuita zimbabwe ikoko tikati mhuri yauye yakumbira wechocho hamero chinonzi chilimo chii ichocho imwe neimwe youya maheroes ese akarara paheroes ekapa tingazomakwanisa here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano rovarayiridzi reptuz dr takwavafira zhou vachitaura vari parunare kumasvingo yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Vivian Mponda chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa amai Mponda vari kutaura ivo pamusoro penhoroondo yavamugabe avo vakatisiya chishanu chapfuura uye vawanikwa ivo vachirangarirwa muharare nhasi pawanikwa ipo pachiuya vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica nekunze tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Vivian Mponda mungatitsananguriro kuti maona sei chiitiko chanhasi
inini ndikatarisa kufa kwapuresidendi mukadzi kutaura chokwadi ka hatifaniri kufa kwemunhu it's very true I've been following program ini kubva payatanga zvinhu hazvina kutombotimirira mushe sevana uye south africa tokutambura and then ivo votaurwa kunzi vari mablue roof they we honoring him with the mosaic what they want to build izvozvo hazvishandi mukurarama kwedu because isu tiri young generation yese hongo hatina kuiona but hatingararamirika yekunzi hondo tofira izvozvo sezvinezvi vanhu vari muno musouth africa most of the zimbabweans vari south africa havana zvitupa havana mabhethi havana mapassport because hasi kubuda uri kuenda apo wozojumpa boda kupinda south africa
vane kurarama vasvika imomo vari kuurayiwa vari kurohwa kuti mazimbabwe ndizvikirai kumusha kwenyu mawandisa ende zviri kukonzera kuti vana vabe stereki because arida kutsvaga kurarama kuti aone chiuviri it's because of the economy kuzimbabwe after all ndo mari yama kutorama kuti makuda kunovaka chinhu zvinotora mari yakawanda ndichida kukoshesa upenyu hwamugabe tiri kuti chero guva kana vanzi vafa mugabe tinovarangarira because rechitanga vakatiita zvakanaka tiranzi takaone education tikatiita zvakanaka but konyon generation vana vedu ava vachararama sei ko vana mbuya vari kumusha tikaenda kumarizevhe izvozvo kune temperature dziri kutambura hadzina chikafu havagoni kuenda kuchipatara life is not even easy for them havagoni kuenda kuchipatara kunobhadhara kana $5 yacho kana 5 bond yavo iyoyo hawana imi unotora mari makunovaka chinhu icho chinhu chikufunga kuti dai nyika yati nzwisisa yambonzwisisa yaregera zvinhu zvese izvozvo vatasa kubatana kwavo kushare vanhu vamapfumo vodzosera nyika panzvimbo togona kutaura zvii zviri kuitireka sei kurwa kwakaitwa vanhu mazuva apfuura temperature dzairohwa nevana vadiki vakabata mabatastick atisisina kana respect kuvanhu vari munyika shuwa nyika yezimbabwe yakurwadza we wish kudzokera kunyika kwedu kunogara ikoko but tiri kutadza ino chim south africa tiri kusaga kurarama ofuti hamusi kutitira futi cause vana vedu vanonzi hamudzidzi hana pemiti pemiti yacho haitoreki mwana haagoni kudzidza zvakanaka akapinda ikoko kana kunzi abaiwa nebanga akabaiwa nebanga kana tikaripota kumapurisa haina zvairi kubatsira because anonzi the foreigner ende seshuwa south africa the hest right yekuti rowawe the end of the day vana chaivo vairi inini nemukoma wangu togona kutoroverana zvamura mai vedu vatoda kuyana saka south africa iri kurwirawo zvayo nekuti tiri munyika mavo saka tinoti xenophobia yakashata asi at the end of the day vari kurwira zvavo because taakutadza vakutadza kukwana nekuda kwezvimazimbabwe izvi saka mumwe iri kurwadza shuwa hurumende ngairege kudaro ende hatisi kuti vasakoshesa vamugabe ngavavakoshese sezvisa zvinongoitwa mahirozi ese ataiona zvinokwa kuirespect but ngavarege kuvesta mari nekuoma kwaita zvinhu maketa hakuna mvura hakuna chikafu hakuna everything hakuna chiriko kusvika rini
tombotarisa kuti mutungamiri wesouth africa vanga vasiri ramaposa vanga vari muzimbabwe nhasi taura kunational sports stadium taona vamboshoreredzwa nevanhu pavasimuka vachida kutaura asi tikazoona vachiwanikwa ivo vachikumbira ruregerero pamusoro penyaya iyoyi yemhirizhonga nexenophobia munoona izvi zvichizotambirika here nyanya kuvagari veimomo musouth africa zvinobatsira here
zvaitombotambiriki nekuda kwekuti izvinezvi ndinemi wacho kana ndini mubitanesi homa taura sori but sori chiri kubatsira ona long wanga wakanyararirei vanhu vachirohwa because hapana chinonzi paurohwa vanhu poshaikwa kana munhu ana abatwa vanhu vatiswa pashaya munhu abatwa saka makuzaya kungoti sori aibatsiri sori iyoyo because haina zvairi kuzvodzosa kwatiri akoda kuedza kuti izvi ndezvekungozvifungirana pachavo sori ndeyekugadzisa ivo neutungamiriri wavo varipo papa ionda mumwe wedu akombera sori but haina zvairi kubatsira kunesisu kwandiri handisi kuona ichibatsira ende haina chairi kuzombogadzirisa sori iyoyo haina chairi kugadzirisa vachaitira chii vaya vakarohwa kana vane mhuri dzarasikirwa vachaitirwa chii
pane avo vatungamiri vawanikwa vachitaura vari kubva nyika dzakasiyana siyana pane vakubatai here vataura pachiitiko chavamugabe nasi
inini handira munhu atombotibata because havana chokwadi chavari kutaura sezvambotaura sei hapana chokwadi chavari kutaura anything good apatuu chenoti tinonakirawo isusu vari kutaura zvinonakira ivo nehurumende dzavo neutungamiri zvinonakira isu hatina chatambotibatana ndachatingamboti ndingati nhingari mani asi ndina vandanzi vataura zviri nani kwandiri hazvina zvazvandibatsira hapana chatombotibata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Vivian Mponda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tiri kuda kumbotarisa matano anotorwa kana tsika dzinoteverwa panoradzikwa kana kuvigwa mambo anenge ashaya muhurukuro yedu tabata mambo nembire vaclemens nembire vedunhu remount darwin kumashonaland central tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo nembire
kazwai vateereri ndinokuchingamidzai pachirongwa
nhasi toda kuti mumbotibatsirawo kupakurira vateereri vedu kuti panoradzikwa mambo zvinhu zvinofamba sei tinoziva hedu kuti zvinosiyana nemadzinza netsika nemagariro nematunhu
Ya mamba anoradzikwa zvinenge zvakati siyana zvichienderana netsika dzinenge dziri mudunhu mavo. Kana tichitariso mudunhu rino remacentral, kazhinji kana mamba achiradzikwa hazvizivikanwi itsika yakawanda chiwande wande anobuda kunze kwabuda kunochena ndingangoti nguva dzekuma 2 o'clock kana 3. Ongoindwa chiverevere naye hapana anoziva kwaanoenda kakazhinji anonoiswa mubako kana muninga ndomavigirwa anoitwa anobuda nokumabvazuva imba yoborwa naikoko kana kuti anenge ari mumusasa hapana anozviziva asi chandongoziva ndechekuti kana kuri kunana manyika uko kumanyika kumanyika lembi vanhu vangatogona kuita mwedzi mitatu vasingazivi kuti mamba ari kupi iye akatoigwa kare nokuti mhere inozoitwa zvayo kwapera mwedzi mitatu.
Chii chinoita kuti vanhu vazonge vachinonoka kuziviswa kuti mambo ashaya uye kuti vasaziviswa kuti mamba azoradzikwa kupi?
Itsika yakangogara iripo nakara asi inini maonero angu ndeyekuti sezvo vajonga munongozivawo kuti muushe munokakatanwa nedzimwe nzira kunenge kuri kupodza makakatanwa ayo kuti vanhu varege kutanga kurwisana. Imi munongozivawo kuti kana uri mambo kungodonha kwako nhasi nguva inei vazhinji vanenge vaakuti ndiso taakuda kupinda ndiso taakuda kupinda. Apa ndiri kutaura ndakarerekera kuumambo.
Kune vamwe mambo nembire vane maonero ekuti dzimwe nguva kushaya kwamambo kunorega kusaziviswa vanhu vachitya nyaya dzemishonga idzi nekutsirikwa kuti mambo abva angorara zvachose. Munoti
ya zvinofamba zvakadaro asi chandingade kukutaurirai vajonga ndechekuti kana takatarisa apa panyaya yekunzi mambo vafa kana kuti vazorora tichitarisa tsika dzedu dzekumadzitateguru edu mambo haase anozorora anenge akatarisa dzinza rake. Kufa ndekwenyama.
Tichitarisawo kurudzi rwenyu kana kutsika dzenyu tifambiseiwo kubvira panonzi mambo arwara azosvika pakushaya nekusvika kuradzikwa ndeapi matanha anotorwa kuzivisa vanhu vake mudunhu?
Kwedu kutsika dzedu dzevambire dzevasoko vaira soko vananabvudzi jena isu kana mambo arwara hazvina vazhinji vanoziviswa nokuti panenge pachichirwa vakakatanwa. Kana mambo achinge arwara hazvina anoziva zvinenge zviri mumhuri vashomanana nasawira kana kuti nemuzukuru yatingati dunji. Asi kana mambo achinge afa azorora ndopanozoziviswa vanhu vanounganidzwa wonzizvo mambo ashaya. Asi kana vaakuuya pamba havauye vachibata maoko vanongouya zvavo vogara usevanhu vachipurudzira maoko woita kunge pane zvisiri akuitika asi ipo pane zvinenge zvakaitika. Pozvonzizvo taakukanda mhere zvozikana kunzizvo mambo washaya. Asi mazuva anaya kana mambo achinge ashaya urongwa hwehurumende yedu hwakanakisa chose nokuti vanokanda nyaya iyi kumhuri. Vakanda nyaya iyi kumhuri vanototi isisi tinozopinda kana muchinge mapedza zvese kuradzika. Hurumende yozouya yaakutaurawo kuti mambo vakashaya vaakuchedzera kumhuri yese yaibatana namambo. Mambo ipapo vanenge vatoigwa kare. Ndiri kutaura zvemudzinza redu revambire vanana mukanya vaira soko. Ndo zvinongoitika kuno kumacentral hazvina kunyanyosiyana tinongotedzera tsika iyoyo.
Saka vanhu pavanozoziviswa kuti mambo ashaya vachiuya vachiungana iye akatoradzikwa kare asi uko kuchikuva vachiona kuine mutumbi vanenge vachiti mutumbi wanhu
kusaziya tsika netsika asi kuno hakuna mutumbi unoenda pachikuva inozivikana hatidaro. Kana kuno kumacentral mutsika dzedu dzechikorekore nemazezuru takangosangana kana mamba achinge ashayira kuchipatara ini ndindinotungamira urongwa ihwohwo hwokuti madzimambo kuno kumacentral ravigwe hatitore mambo zuva rakacheka nyika. Mamba anotorwa usiku kaverevere onoitwa musasa kana kuti mimba isina mazenge yakapfirirwa neuswa inozoborwa nokumabvazuva mambo ozobuda kaverevere obva aenda. Hapana bhokisi raako mazuva ano rinodikana.
Aiwa tinotenda zvikuru mambo nembire nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinokutendai vateereri, ngatigarei tiri murunyararo takabatana semhuri yeZimbabwe. Ndatenda kuva nemi pachirongwa.
sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarika musoro yenhau dzanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbove vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana vanoungana muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbove mutungamiri venyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.